Mufananidzo 19, Johani 3, ndima 1 kusvika pa 21. Mushure mechishamiso chake chokutanga, Jesu akatanga kuita zvimwe zvishamiso zvakawanda. Vanhu vazhinji zhinji vakanzwa nezvezvishamiso zvaakaita izvi. Pakati pavo paiva nomutungamiri wechinamato mukuru ainzi Nikodhimo. Nikodhimo paakanzwa nezvaJesu, akaenda kuna Jesu humwe usiku muchivande. Jesu akadzidzisa Nikodhimo zvinhu zvakawanda usiku ihwohwo. Jesu akati, ndinokuudza chokwadi, hakuna munhu angapinda muumambo hwaMwari kana asina kuberekwa patsva. Anofanira kuberekwa nemvura nomweya mutsvene waMwari. Jesu aireva kuti hazvina kukwana kuberekwa nenzira inozikanwa nomunhu wose. Munhu anofanira kuberekwa patsva kubudikidza nebasa romweya mutsvene waMwari. Mweya mutsvene anoratidza vanhu chivi chavo uye anovabatsira kutendeuka kubva kunzira dzamararamiro avo akare nedzamanyepo aSatani. Vachatanga kurarama maererano nokuda kwaMwari kana kuti vafadze Mwari. Ipapo vachaziva kuti Jesu anoponesa vose vanotenda kwaari. Ani naani anotenda kuna Jesu achava noupenyu husingaperi muumambo hwaMwari. Zvichireva kuti vachararama naMwari nokusingaperi ikoko kwaari. Asi ani naani anoramba Jesu achaparadzwa uye haazooni upenyu husingaperi.